very unfortunate tinorwadwa you know, singambogeti ndoi ingadai yakapreventeka dai driver wacho namapassenger acho nevakaronga vacho vaita zvavo zvicharamba zvichiitika as long as vanhu vasingabvumi kuti tsaura dzemumugwagwa dziri kukonzerwa nehuman mistake kana kuti driver mistake iya yanga driver mistake maturusi navanhu mumotokari hazvitendegwi nomutemo vanhu vacho vanonzi vaichikurudzira vodriver kuti dreivha aifanira kunge achiwedzera saka ndo mamisteki atoti mukaona isusu setraffic safety council of zimbabwe tinoita tsvakurudza kuti chii chaita kuti chikonzere tsaona tinoona human error ichikontributa to 94%
vanhu vari kuperera mumigwagwa zvoitwa sei kuti zvinhu zvipindurwe izvi
hazvigoni kuchinja kana vanhu vasati vachinja atiiti yavo yekutyaira vasina maraisensi yekuvhetemesa mota kunge zvimbwa mupengo yekusava neunhu hwokuti aivha ngatichei rodhi dzese dzakafanana rodhi dzedu dzinja dziri naro inofanira kutoadjasta isusu avanhu kwete kuti rodhi iadjaste kwatiri isusu avanhu tofanira kuadjasta ndo zvoga zvakakonzipaya that was a very preventable crash iyayo and we are so very sorry about loss of life yakaitika nevakakuvara vanosvika kuma50 but tinongoramba tichiti vanhu ngavateerere vazive kuti tisu tiri kukonzera taona mumugwagwa
tiri kungoona zvinhu zvichiramba zvichiitika nyangwe iri human error nyangwe iri nyaya yekuti motikari ndo isina kunaka tiri kungoona zvichiramba zvichiitika hazvipi mutsauko kuvanhu vanofirwa nehama saka munhu watingapa mhosva apa chaizvo ndiani
munhu isisi kutraffic safety council watinopa mhosva mutyairi wemotikari nemhaka yeti tari kudefensive driving kana makaiita imwe kana vose vakaita defensive driving vateereri vari kuteerera mutyairi anotanga kuona kuti motikari yangu ndizvo here zvinoita kuti ifambe lodi yangu yandinoya ndizvo here asiwo maibvisa kudai nekwenhavo kana paine munhu akamanikidza mutyairi uyu kuti afambe aine vanhu vakawanda kudaro vanhu ivava vaine equipment yavo yemalaria administration yethat particular trip is supposed to tell us kuti chii chakamboitika tofara he vakataura voga kuti naini marori taitaona maitiri atinoita kuti marori atakure equipment kwete vanhu mutemo ndikakuudzai zvakare hatisangani mabhakidhi esemende navanhu maturusi magejo navanhu mutemo haudi izvozvo kusafety tikasataura chokwadi tinopera tose hatizivi kuti vakavawirirana kuti kudii uye taona yakazoitika vasarwa ne300 meters vasvike kwavaifanira kuenda
tichitarisa nyaya dzematsaona zvinhu munyika pane tsauko here zviri kuita nani here sokuona kwenyu
sokuona kwangu mwana wamai zvinhu hazvisi kuita nani vanhu havahwi bhaibheri rinoti vanhu vangu vanoparara nokuda kwekushayiwa zivo vamwe vari kuparara nokuda kwekuramba zivo tine mota doko idzi dzinofamba navanhu vane vachifarisa vamwe vanofarisa zvokuda kutosona manga vanhu kana vafarisa yavanoti pachirungu euforia vanhu kangana kuziva kuti motikari haifaniri kuva expression of joy or sadness kana emotion so vanhu vedu vari kudrive under emotional instability yekufarira bhavhadhi ravo yekufarira magraduation avo yekufarira kuti tava nenew leadership vazhinji vakatofa musuya wakafarirwa leadership uya savanhu zvinofanira kupinda yatinoti culture of road safety we want thinking road users vanhu vanofunga kuti CPE ziri kutanga nguvai dzosvika nguvai ari kudraivha ndiyani as long as vanhu vachifunga kuti road safety ndeye traffic safety council ndeye mapurisa yevid vanhu vanenge vakatorasika nekuti road safety ndeye munhu wese